Ini ndini jonga kande miri nchiti eyu ne msore na udzanasi chipiri kubvumbi 19, 2016. Mapurisa anotadzisa nengo dze Occupy Africa Unity Square kuratidzira zvichitevera kurohwa kwava Patterson Dzamara nezuro. Rimwe sangano revarairidzi roronga kuratidzira richiti harisi kufara nemabatirwo ari kuitwa vashandi nehurumende. Nyanzvi dzinoziya mashoko ava Mugabe ekuti zvinhu zviri kugadzirisika zvakanaka munyika. Vakaremara vanoti hapana chekupemberera kuzvitonga kuzere kana zvichemo zvavo zvisina anogadzirisa muhurumende. Muchirongwa chevechidiki cheThe Connection tiri kutarisa kuzvitonga kwenyika takatarisa vechidiki. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti +1 202 465 0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM ne 4930 kHz pashortwave.